Muno muZimbabwe isu hatisati tamboziva mumwe president kubva kusiya kwavaMugabe. Vanga vari prime minister 1980 vamwe tichiri kusekondari jaiko tichiri zvikomana zvidoko. Yemanje misoro yochena hatisati tamboziva inonzi peaceful transition. Vakahwinwa maelection muna March 2008 neMDC yababa Morgan Tsvangirai. Ndo pakaita bongozozo rinozikana nenyika yose, vanhu vakapondwa, vakaurawa, vakadzi vakabhinywa, misha dzikapiswa. Vezanu vakatungamirirwa nababa Mugabe vachiramba kubva panyanga.
Vaparadza pindai tinzwa.
Dambudziko riripo nevakomana vaMDC nderekuti kuAmerica vane mutemo wavo wekuti kana kwapera makore uchingori pachinzvimbo cheupuresidendi makore 8 uripo hauchakuridza futi. Zvino muno bumbiro redu rakabvumwa naivo vana vagutu ava nderekuti iye zvino tichiripo kusvikira kuti tozotanga yematem limit yatingati matem limits kuchirungu zvina isati yasvika iyoyo. Saka zvavari kutaura ava zvekuti vaMugabe chii chii kubva 1980 ichokwadi. VaMugabe kubvira 1980 vakanga varipo vari prime minister ndokuzoita president nekuti vanodiwa nesu muno muZimbabwe. Ende vaMugabe ndo
vaende
vaMugabe ndo isu sezai vaimbodimirira isu sezano PF tichaenda navo muna 2018 towina futi election.
Blessing ndingambopindawo ndipindure hama yangu Paradza.
Pindai tinzwa.
Honorable Paradza ari kurashika pakuti isu tiri kuti kuchinjana masimba kuri kuitika kuAmerica uko kuno mucherechedzo wokuti kana maelection akaitwa pachena zvisiri zvoryire ryire zvokubira hazvinetsi kuti munhu anenge aruza anoti vedu ini ndaruza. Takatoona isu Secretary Clinton vachikorokotedza President elect Donald Trump nezuro. Tinoziva kuti 2013 pakaitwa nikuvhu kana iye hama yangu honorable Paradza akatoshamisikawo kwake uko akahwina sei. Saka tiri kuti ngatizivei
hama yangu
aiwa
handingamubvumire kuti ataure zvemanyepo izvo.
Ndipo mukana kindness nditaure ndibwerekete. Saka ini ndiri kuti kana munhu achinge aryiwa zviri fair fair hazvinetsi kuti abvume kuti ndaryiwa.
Wapiwa time chirega nditaurewo wataura ndazvinzwa. Dambudziko riripo nderekuti iye zvinezvi Trump ahwina kuAmerica uko handiti asi iye zvino kwakaita mademonstration kuAmerica ikoko uko nevanhu vemadhemokrats vaclinton vachitsutsumwa kuti uya ahwina sei ahwina sei. Vamwe ndanga ndichiona pasocial media vachipenya matv avo isi. Saka ngatirege kuchema nezva2008.
Ndipi ndikupindure ipapo. Tatinoramba kubirwa tose tinoziva kuti maelection omuno muZimbabwe haitwi nejekerere.
Vaparadza petai henyu chirongwa chedu, munoona sei kuchidzana kweZimbabwe neAmerica kana vaTrump vapinda panyanga kudai?
Isu tinoti kana vaTrump vachida kutisenze navo zvakanaka tinosenza navo zvakanaka seZimbabwe. Isu kana vachida kutevedzera zvanga zvichitwa naObama tinongovaregera vakadaro nekuti zvavanofunga kuti nokuti Trump chekutanga dambudziko rina vagutu neMDC vanofunga kuti Trump ndo policeman wepasi pose haasi purisa wepasi panapa.
Isu sebato reMDC Blessing hatoni pane zvinochinja nekuti takanakira foreign policy yeAmerica hazvina basa kuti ari muhofisi muwhite house muRepublican here kana kuti muDemocrat.